Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri Zimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yavankalema Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu yokoka nyanzvi dzezvemabara kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare.
Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tikuti isusu imwe nyaya yataurwa dzapira kuna minista kuti vagozonopirawo mberi vanotaurawo naminista Mutune Ncube kuti danho iroro rakatorwa nezimu rati kuziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhenmend here.
Zimura inoti vemabhizimisi vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadharawo mutero nedhora rekuamerica kwete maRTGS kana mabond notes. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana nekurohwa kwakaitwa chikwata chavo chenyika chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC, Studio 7. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vaita musangano nevemaindustry muHarare vachivakurudzira kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Asi vaNdlovu vaudzwawo nevemabhizimisi ava kuti havasi kufarawo nemimwe mitemo yehurumende inosanganisa danho ratorwa neZimra rekuti vanenge vatengesa zvinhu nedhora rekuAmerica vabhadhare mutero nedhora rekuAmerica kwete RTGS kana bond. VaNdlovu vati vange vari kumusangano pataedza kuvabata, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe, President vaDenford Mutashu.
Wafamba zvakanaka musangano wanga uripo pakuti hurumende nevemabhizimusi vanga vachiongorora kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera. Saka vemabhizimusi vanga vachipirawo kuna minista zvinyunyuto zvavanenge vainazvo nezvinetswa zvavari kusangana nazvo. Uyewo mukuru weindustry Honorable Mangaliso Ndlovu nemutevedzeri wavo Honorable Raj Modi vachipirawo kubhizimusi zvinyunyuto zvavangangodai vainazvo, asi chinangwa donzvo ranga riri rekuti hurumende nevemabhizimusi vashandire pamwe chete kugadzirisa nhau dzemitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana kunyanya-nyanya izvo zvinodyiwa mudzimba zuva rega rega yatinoti mabasic commodities.
Zvii zvamanga muchitaurawo imi sevanhu vanotengesa zvinhu izvi kuti zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti mitengo yederere?
Chinoda chimwe chechimwe chataurika nevatauri vakasiyana-siyana kusanganisirawo nesu inhau yokuti pari zvino pane zvinhu zvakati zvinoda kuti zvibatwe. Kunyanya-nyanya takatarisana nebhajeti ichange ichiparurwa nemukuru wezveupfumi hwenyika vamuturi Honorable Mutune Ncube mumazuva mashomanana ari kuteera. Saka ndingati donzvo ranga riripo pakuona kuti zvii zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa panguva diki diki inoiyi, uyewo tichinangana nekugadzirwa kwezvinhu kuti zviri kuita kuti mitengo isimuke. Zvimwe zvacho ndezvekushomeka kwemari yekunze, mari yeforeign currency. uyewo kuti vemabhizimusi wo vangaita sei kukurudzira kurima kwezvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nana soya beans negorosi, kuitira kuti vanogadzira mafuta nevanogadzira furao nezvimwe zvakadaro makore mashoma anotevera tisarambe senyika tichinotenga zvinhu zvokunze kwenyika, nekuti tine minda uyewo tine varimi vakawanda. Chavari kungoda ndechekuti vanga vachiwana batsiro yekuti vanga vachirima zvakakwana zvinozoita kuti zvirimwa izvozvo zviwanikwe munyika.
Ko, panyaya yemabond notes maRTGS apa nedhora rekuamerica hapana kumukawo here mutauro?
Tikatarisana nyaya yemabond notes inyaya inogona kungokurukurwa zvayo, asi mukatarisa kuti muekonomi yedu mabond notes anovavarira kusvika 500 million. Asi nekuzotariswa kwakaitwa yatingati rebasing yakaitwa nemukuru wezveupfumi vamutuli mnuwe, ikonomi yedu iri pa 25 billion GDP. Saka mukatarisa mabond notes iwayo mashoma nene wayo haanganzishwa, ndoamba akonzeresa kuti mitengo inyanye kusagadzikana. Asi nhau iripo ndeyekuti mune plus or minus 9.6 billion muekonomi iyo yakauya kubudikidza nekugadzirwa kwemari kwanga kuchiitika muekonomi. Saka ndo yatingati isusu hatingataure zvemabond notes tisina urongwa hwakazara hwokubata nhau yemari yemumhepo, electronic money 9.6 billion iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwawo kuti Zimura iri kuti vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadhara mutero nemariwo yekuamerica. Muri kuonawo sei danho iri?
Hurumende inofanira kutaura nedonzvo rimwe chete. Zimura haingangoparure mutemo iwoyo. Zvazvinenge zvakutongoreva ndezvekuti vava kutongobvumidza kuti munhu wese anga achitongotengesa zvinhu nemari yekunze, mari yemayusa. Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa tapira kuna minista kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo naminista Mutuli Nqube kuti danho iroro rakatorwa neZimura tiziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhumendi here.
Mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musi wa19 mbudzi gore rakapera, Central Committee yebato reZANU-PF yakagara musangano wechimbi chimbi ikati sebato yainge yodzora vaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kuti vasave mumiririri webato iri vachitungamira hurumende. VaMugabe vakabva vapiwa kusvika nenguva dza12 masikati nemusi wa20 mbudzi kuti vange vaenda pamudyandigere. Kubviswa kwavaMugabe pachigaro kwakapa vamwe kuti vafunge kuti zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezveupfumi zvaizogadzikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutlanganya uye abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sunday.
Pane zvakawanda zvatichinjei. Takatarisa tenderwa kwaiita vanhu kuti vakwanise kukampeina zvakanaka munguva dzamaelections. Patakazenge taita maelections egore rine takaona kuti zvanga zvakatisiyanei hazvo. Hongu pane kuvhiringika kumwe kwakazoitika, asi takaona MDC ichienda throughout the country vachikwanisa kuita marali yavo, vachikwanisa kumobilisa vanhu. Izvozvo zvinova zvinhu zvakatifadzawo kuona zvichiitika, nekuti nguva yatakanga tiriya naMugabe takanga tasvika panguva yekuti hapana chaikwanisa kuitika mumamisha, vanhu vaisakwanisa kuenda kumamisha vachikampeina. Saka izvozvo zvakatichinjei.
VaSande, pane zvamungati ndezvipi zvisati zvanyatsosanduka zvekufadza veruzhinji?
Pane zvakati wandei zvisati zvagadziriswa. Munoona kuti uore muZimbabwe hausati wagadziriswa. Tinoziva tine nyaya dzakawanda zvikuru kwazvo, dzimwe dzine madhoketsi dzeupfumi hwenyika hwakabiwa, hatisati tatombonzwa kana any answer kubva kuhurumende iri kutonga kuti chii chiri kuitika pauore ihwohwo. Saka toona kuti zvakawanda zveupfumi hwenyika hapana chatichabuda. Takanzwa zvezvichinzi vaMugabe vakuda kuvabvisa nekuti vane mbavha dzakavakomberedza. Takafungidzira kuti vamunangagwa vachingopinda tichaona chikurubhi chichita kufashaira nembavha dziya dzasungwa dziri mangetani asi pari zvino hakuna kana chimwe chete chatati taona. Saka zvinhu zvinoshungurudza kuti zvinhu zvacho zvine udzamu zvinoita kuti nyika ifambire iendere mberi hatina zvatati taona. Cash crisis muZimbabwe yakatowedzera yakatonyanya iye zvinezvi vanhu vaakushandisa maRTGS hazvaisambonzwika kuti maRTGS anova ndiwo medium inoshandiswa nereserve bank ndo yatova currency yekuti munhu anenge achifamba mumastreet achitanzi ndokupa maRTGS hazvisazvambonzwika izvozvo. Saka tinotoona kuti chitori chimbambaira chakatomirira kuti chitoputika zvekare icho chichi. Saka kuchinja chaiko chaiko ndinofunga kuti takangotora waini takaibvisa mubhodhoro takariisa muplastic asi waini yayo yakangodaro haina chachinja.
Saka munoona remangwana renyika rakamira sei? Zvii zvamungati imi mungada kuona zvichigadziriswa?
Zvatinoda kuti zvione zvichigadziriswa isusu inyaya yekuti corruption ipere. Ndochinhu chikuru chatinoda ichocho icho. Corruption ngaipere, ngative nehurumende inotora vanhu vose vane huore vasungwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbove mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sunday vanga vachitaura vari parunhare kuFlorida muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Musika wekuGlenview 8 Furniture Complex watsva masikati anhasi. Vamwe vanhu vakatsva zvakaipisisa asi hapana shoko rekuti pane vafa here. Midziyo yakawanda yaparadzwa. Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa achiri kuferefeta chakakonzera moto uyu asi kusvika pari zvino hapana munhu ari kunzi ashayika. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu abata vaPeter Moyo mumiririri weMDC muParamende. Tinzwe hurukuro yavaita.
Ya ichokwadi kwatsva nzvimbo iyi inogara ichingotsva nguva nenguva. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanosenzera ipapo ndivo vari kuita dambudziko rokuti kanzuru ikati regai tiuye ipapo tikugadzirisei. Dzive neorder izvi vagadzirise zvakanaka naka pavanosenzera pange pakanaka. Pachionekwa zvenzira yokuti pakaitika moto ungadzima sei mafire extinguishers ayaripo. Iye zvino izvi izvozvo zvinhu izvozvo zvazvina kugadzikana zvakanaka. Umwe noumwe anongoti ichi chinzvimbo ndechangu ichi ndechangu muguruva imomo. Hatiisa maguluu chiine chii ipapo apo. Saka munoona kuti izvo vanhu vanoramba vachirasikirwa nezvinhu zvavo zvavanenge vachifanirwa kupedzisa paGlenview Area 8 apo.
Semanzwiro amaita pane akuvara here?
Iko zvino hapana chatati tanzwa maererano nokukuvara kwomunhu asi vanhu varasikirwa nembasha dzakawanda zvikuru vemasofa ava nemapuranga avo zvakawanda wanda tsvatsva.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo moto uyu uri kuramba uchingobvira panzvimbo iyi?
Dambudziko iri rinogadziriswa chete kana vanhu vanoshandira ipapo vakaisa musoro pamwe chete vakabvumira kanzuru kuti yekanzuru yeHarare kuti iende inogadzirisa pano apa. Ive industry chaiyo chaiyo isaramba iri sezvairi. Mukatarisa mweya uri muno wemoto wanyanya. Vanhu vari kutsvira mumabhazi hautichazivi kuti mweya rudzii uri kufamba. Saka nzvimbo iyi inogona kunge ine mweyavo uwoyo nokuti asandiko kutanga. Pamwe katova kechina pachingotsva. Saka vanhu havafaniri kuti ko vakaramba kutachaguma chichaguma chaitika nechokuti ko pachaguma pafa munhu. Ndozvichaguma zvaitika.
Avo vange vari nhengo yeParamende yeMDC vaPeter Moyo vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuHarare. Komiti yavaNkalema Montlante iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu inoti yokoka nyanzvi dzezvemabara epfuti kana kuti ballistic experts kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare pakuratidzira kwaiitika. Vanhu vatanhatu vakashaya muchiitiko ichi apo mauto akaedza kuzomisa kuratidzira panonzi painge popwanywa zvinhu achiuraya vanhu ava. Asi vakuru vemauto vari kuramba kuti mauto akapfura vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Avo vane zvimo vanova kutiza tiza vane zvavanoda kuviga havasi kuda vanoziva zvakaitika vanoziva zvainyatsoitika vanozviziva kuti zvekutaura namasoja aya zvogona kuva chokwadi chokuti kana AK dzaipfuura vanhu komota dzaingopfuura dzi dzaitiza sei pasina mota yakamborohwawo nebara kana kuri kuti yanga ichinanga muvanhu mibvunzo inofanira kupindurwa iyoyo yokuti kana komishen yaita inotipa maconclusion handikwanzi masvondo ari kuya kuri kuya mabalistic experts vanoziva nenyaya dzezvombo nezvamabara nemabhakuna ndo vachatiudza kauti zvinofamba sei izvi zvinogoneka here kana kuti zvazvigoneke isu tingangotaura semalayman but kuna maexperts achadhila nenyaya iyi ngatitambanukei zvedu ngatiregei tichitsigira komisheni iri kunyatsotambanudza basa racho zvakanakanaka ine vakuru vakuru vanhu vanoremekedzwa vana vamohlande vanoremekedzwa vana vese vana anyeuko vanoremekedzwa vanhu vane mareputation at stake panapa havazoiti zvokuvharavhara nokuti reputation dzavakashandira upenyu hwavo hwese dzinoenda mugomba.
Saka nyanzvi dzinenge dzichiongorora nyaya dzemabara dzinenge dzichibva kupi?
Hatizivi izvo tingatovhunza vekomisheni nokuti komisheni haisi hurumendeka isusu tiri takamira kudivi rehurumende but komisheni iri independent inogona kutowana kana inogona kusarudza kuwana hurumende ine mhosva kana kusawana hurumende ine mhosva saka ivo ndo vanoziva maexperts avanoda isusu vakangotiwo sehurumende tibatsirewo pakati tinogona kuvabatsira asi apa havana chavakati hurumende iite ende handitarisire kuti maexperts acho anenge ari ekuami nekuti obviously zvinobva zvanzi bias saka but handizive so tingatonzwa nesekretariat tingatonzwa namaemabhizo tiko vanhu muchavaona kupi asi tinoziva kuti maexperts ari kuuya mabalistic experts.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA pamwe nesangano rekodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe vanyorera kanzuru yemasvingo gwaro renyunyuto vachiipa mazuva maviri kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura mudzimba dzevagari vachiti izvi zvikasaitwa vachapinda mumigwagwa vachiratidzira.
Vagari vemunzvimbo dzinogara veruzhinji mudhorobha reMasvingo vave nemavhiki matatu vasina kuwana mvura mudzimba dzavo mushure mekufa kwepombi inodhonza mvura kubva mudhamu remutirikwi. Vachitaura neStudio 7 nhasi, visangano remura pamwe chete neWomen's Coalition vanoti vakagumbuka zvikuru nekuti kanzuro haisi kuratidza kuita chimbi chimbi nekugadzira dambudziko iri. Vati vave kutyira kuti zvirwere zvakaita sekorera netyphoid zvinogona kubata vagari. Muzara itachimanikire vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura vanoti vatora danho rekuda kuratidzira nekuti kanzuro iri kutyora kodzero dzevagari dzekuwana mvura nguva dzose.
Pakanzuro yedu 48 hours ultimatum nekuti tiri kuona kuti kodzero dzedu sevagari dziri kutyorwa zuva nezuva. Zvatinoona kuti isu tinogona kuita dambudziko rekuita cholera outbreak na typhoid outbreak nenyaya yekuti even tichivaudza kuti tirikuda mvura havasi kutiteerera sevagari andizvo zvinotishungurudzawo kuti kake chiviri tichiita dambudziko rakadai ende tichiita 2 to 3 weeks tisina mvura toiwanepi yekumwa yakachena vana vada kuenda kuchikoro vageza vane mvura yakachena yekumwa saka apa tati kana vasina kutipa mvura isu tava kupinda mustreet tichidemonstrata vatipowo mvura vagadzirise dambudziko ratiri kuona seguta.
Vagari vazhinji vave kutorarama nekunwa mvura yemumatsime iyo isina kuchena. Kanzuri iri kuedza kupawo vanhu mvura nemabhauza asi haisi kukwana. Vagari vazhinji vanoti vanomukira pakati peusiku kubata raini pamabhauza aya nezvibhorani zvishoma-shoma zviri munzvimbo dzavanogara. Muzvare Joyce Mungu, sachigara weWomen's Coalition mudunhu reMasvingo, vanoti nyaya yekushayikwa kwemvura iri kunyanya kubata madzimai ndosikavanyorera kanzuro tsamba uye nekubatana nemamwe masangano kuti vazoratidzira kana kanzuro isina kugadzira dambudziko iri mumaawa 46.
Isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tichiratidza kusafara kwedu nemaererano nenyaya yemvura nokuti tiri kuona kuti ratova dambudziko guru ratoafekta guta redu reMasvingo. Saka isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tikutarisira kuti kanzuru icha ekta pa petition yedu nekugadzirisa dambudziko remvura vakasitikasa wana kugadziriswa kwedambudziko iri zvikureva kuti isu se Women's Coalition tikuzobatana nevamwe ma organizations ari muno masvingo uye zvene ma members edu Women's Coalition kuti tichaita ratidziro murunyararo
Asi meya wemasvingo vakolini maboge vanoti kanzuru yakagadzirisa dambudziko iri vachiti mvura yatotanga kuwanikwa kune dzimwe nzvimbo mudhorobha
chatatakamirira komponenti yanga yakafa pambu yedu yakauya yakagadzikwa zvokuti nhasi paitawo madevelopments ekuti some most of the areas dziri kuripota dziri kutanga kuwana mvura patiri kuti haina pressure nokuda kwokuti pakuuya kwayaita kwese inofa kunge vapo saka pressure nedhimandi iripo iko zvino zvinoita kuti inonoke kusvika but we are very happy kuti within the next 48 hours kwese inenge yasvika kunzvimbo dzese
Asi vagari vazhinji vanopikisa meya vachiti munzvimbo dzavo mvura isati yave kubuda kunyanya vekurunyararo west vachiri kungomirira mabhauza nekuenda kuzvibhorani Mahad Life Tangai nemumwe mugari ati zvikutaurwa nameya hazvisi zvechokwadi
meya vasada kuudza vanhu nhema vachiita kuti zvinhu zvitezo kuti zvanaka muguta ipo pasina chakanaka isu tatobva kunoteka mvura muchibhorani izvo zvekutoona mabhaketi ari muchingorawo kutobva kuchibhorani hapana kuti kwai mvura iriko tingasunda zvingoro izvo mvura iriko vasadero vari kunyepa ivi vanhu vakaunganira izvi vakamirira bhauza mvura inaombotosvika kwose ikoko vasatevera nhema muromo wavo uyu chete kungoti hauzarigwawo negwizi asi dai waizarigwawo yamenozvizvaizoitika
dhorobha remasvingo rave kugara ichisangana nedambudziko remvura sezvo michina inopomba mvura ichigara ichingofa muna nyamavhuvhu vagari vakaita mwedzi vasina mvura nekusashanda zvakanaka kwemichina iyi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandi Maramba
Tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewo ee. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018. The Media Center vakabatana ne Voice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushaikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga. Mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018. Pa Crown Plaza Hotel Mwarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuharare
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vakaremara muCameroon varatidzira nhasi vachitsutsumwa kunzvimbo inogara vakawanda vanotaura chirungu mushure mekunge vamwe vavo vaiurayiwa mukurwisana kunotyisa pakati pemauto nevakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika 25 vakashaya mukuratidzira uku. Vanhu vari kumatunhu anotaura chirungu vari kunetsana nevari kumatunhu anotaura French. Vanhu vanosvika 40 vafa kumoto uri kubvira mudunhu reCalifornia muAmerica uye vamwe chiuru chimwe chete havasi kuzikanwa kuti varipi. Moto uyu wave nevhiki rose uchibvira uchiuraya vanhu nekuparadza midziyo. Vana chiremba vari kukurudzira vanhurume nevanhukadzi kuti vaende kuzvipatara kunoongororwa nyaya yekushaya kwavo havi yekusangana pabonde zvinova zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zviri kuparadza michato yakawanda muZimbabwe. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Hurukuru ya takaita na Dr. Josephat Chiripanyanga au vanoshanda pachinoi Mall Medical Center pamwe nemutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Fungisai Majando zvakabuda pachena kuti vanukadzi nevanhurume vanotadza kubudirana pachena mairano nenyaya idzi izvo zvinokonzera mirizhonga mumhuri Dr. Chiripanyanga vanoti pavhiki roga roga vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu vane dambudziko irori.
Misha mizhinji yaparara nenyaya idzodzi. Chinonetsa ndechekuti panoitika inonzi stigma. Vanhu vanotya kana kunyara kutaura nezvazvo. Kuti ndikaudza mudzimai wangu kuti ndendambudziko rakadai so, anokwanisa kundisiya kana kundiseka kuti hapasina hurume, hapasina baba. Asi kune mishonga mizhinji yatinokwanisa kupai inobatsira kuti nyonga yababa ikwanise kumira.
Dr. Chiripanyanga vanoenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi kana murume ashaye hanya nemumwe wake.
Zvirwere zvakaita seshuga kana diabetes mellitus zvinokonzeresa zvakare kuafektwa kwetsinga dzinofambisa ropa ende zvokonzeresa futi kuti ropa risasvike zvakanaka kunenge yababa. Ropa rakasvika zvakanaka kunenge yababa, nenge yababa yachakwanisa kumira ende kwakutya dambudziko kumusha.
Chiremba ava vanoti vose vane dambudziko iri vanofanirwa kudya chikafu chaidyiwa kare nemichero yakawanda uye nenyama isina mafuta akawanda kuti zvisimbise misana yavo.
Tinoikarija kuti vanhu vadye chikafu chiri healthy, chine utano. Chikafu chedu chechinyakare, matraditional foods, sadza rezviyo, sadza remhunga, tinozvikurudzira chaizvo kuti vadye chikafu chakadaro. Mundiro yemunhu tinoexpecta kuti munhu ngamuve mune 50% of chikafu chiri mundiro, half yechikafu chese chiri mundiro memunhu ngange ari mafruits nemavegetables. Imwe 25% yochiita macarbohydrates, ndorisadza rako. Sadza toti ngarisadarike chibhakera, zera rechibhakera, saizi yakaita chibhakera chako ndo amount yesadza anofanira kudya.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana zvose izvo zvavanokurudzira zvakaramba, vanobatsira munhu anenge aine dambudziko rakadai nemishonga inobatsira kuti musana usimbe akwanise kushanda zvakanaka.
Kana zvanetesesa zvese diet zvaramba ende tazoenda futi kunyaya dzema medication watadza kushandisa mishonga yako yeshuga, yeBP, yecholesterol, but nenge yekuramba ichinetsa kumira, kune mapiritsi atinopa anobatsira zvakare kuti nyonga yababa imire. Vazhinji vanoda kuenda kunoshandisa mumwe maherbs akasiyana-siyana, atiziye kuti anoshandawo zvakadii ende hatimaencourage cause tinozosangana nemwana anouya nemaproblems inonzi priapism, kuti nyonga yamira ichakwanisa kurara cause madrugs avashandisa, maherbs avashandisa, they are too strong.
Mashoko aya anotsinirwawo naDr. Majandu avo vanoti nyaya iyi idambudziko guru rinokonzera kuti vamwe vanhu vapedzesere vaita gumbo mumba gumbo panze.
Chinonetsa ndechekuti dambudziko iri tinoziva kuti idambudziko hombe rinowanika panguva dzakasiyana, even pamarriage moon in the course, but vanhu havauyi. Zvinhu zvamunotonzwa pane mashow iwawo, kana ari mashow anasistilda, kana kuti munozviverenga munewspaper, kana kuti munotozozvinzwa kuti ndizvo zvanga zvakonzeresa patinoti munaita gumbo mumba gumbo panze, mozozwa kuti changa chatokonzeresa inge iri nyaya yebonde yanga yatotanga kunetsa.
Vanoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi nemurume vashaye havi nebonde inyaya yekushushikana mupfungwa kana kuti stress pachirungu, izvo vanoti zvinokwanisa kuparadza michato.
Tinoona kuti panyaya dzebonde chinenge chichinetsa atinoti isusu mamental problems. Pandenge nichiti mamental problems, maproblems tikati kurwara zvirwere zvepfungwa. Muzvirwere zvepfungwa izvo zvakasiyana-siyana, mune zvinhu zvakaita sestress kana kufungisisa. Zvinhu zvakadaro zvinogona kugumisira zvaafekta nyaya dzebonde. Saka unokwanisa kuona kuti kana murume achishushikana neimwewo nyaya, maybe kana yekubasa inenge ichimunetsa kana yekutsvaga mari, anogona kushaya havi yekusangana nemudzimai wake pabonde.
Vazhinji vane dambudziko iri vanokwanisa kupomera nyaya dzekuroiwa, asi chokwadi chiripo chiri chekuti zvirwere zveshuga neBP ndizvo zvimwe zvinoita kuti mumwe ashaye havi yekusangana nemumwe wake pabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuti panyaya dzezveupfumi pane zvachinja here. Gore rakwana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Muri kufara here nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 19 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke umlilo elokitshini leGlenview eHarare. Abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola.
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzela into zabo ngezandla.
Inhlanganiso ebona ngokukhumisana nomlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhuqazwe weGugurawundi.
Umkhondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye, ama-victims eGugurawundi.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mugabe ekubeni ngumkhokheli walo nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kulabantu abathe balimala kakubi eHarare namuhla kungozi yokuqhamuka komlilo endaweni esebenzela abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla efana lokubaza eGlenview 8 Complex, njalo balahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Impahla le igoqela amasofa lenye nje etshiyeneyo esetshenziswa ezindlini. Indawo le ike yatsha njalo nyakenye kwaba lomonakalo omkhulu. Amapholisa athi asacwayisisa. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona yini ababhubhileyo kulingozi, imfanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana iveza abantu abaningi becheka buhlungu, omunye ethe daca phansi, njalo abanye bebesemoteni begijinyiselwa esibhedlela. Ingozi le iza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kule bhasi elumathe njalo umlilo kwaba kwafa abantu abangamachumi amane lambili. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele umeli weSouthton eDale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ngengozi yanamuhla.
Udubo olwenzakalayo laphana yikuthi abantu abalaphana abayezompa ngazwe laba bayahlupha. Ngisesengukhansela laphana sazama ukuthi khona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi khona siwalungisise kube kuhle ukwenza ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi khona vele umlilo wangona vela ngayo. It's not organized, akulani ndawo, ayiso ndawo enhle yokuthi khona siyabe kuthengisa sibili ukuthi khona i-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuze kube lakho ukuthi khona nxa kuyikuthi umlilo uyabuya, ubuya njani, kube lalokhu yabo okuthithayo. So sokuyenzakale kaninginingi, sokuzakatumbe sokunomoya njengalokho kuyenzakala eZimbabwe, kungathi umoya sokutsha, amabhasi ayatsha, khathesi umlilo pho kuphuma from nowhere, abantu bayafa bebili betshiswa umlilo. Akusakwaziwa ukuthi ngathi kuvela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzela into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile, okuningi ningi okulungisa amasofa ayiglue yabo, balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonoku. So mina ngithi khathesi njengoba sokwenzakale njengakhonoku, uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiya nedakho lokhu kulungiswe kuhle, kube yi-industry sibili, ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana, kulezimota zabantu, kulani abaye bayabheka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry sibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
dubo ikuthi bavele ngabakwazi lokuthi uvela langathi engxenye kulesiganye esikongwenza konoko akusaziwa ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisiswe kuhle kuhle sibili sibili nxa umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo ngoba kathesi ubonke ukuthi lapha sengifake okwami lapha sengifake okwami kulale kubonke ukuba yinqumbi akula order.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton edalele parlamente, siqoxelaye eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi isiqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe weGugurawundi lapho kwabulawa abantu emathebeleleni leMidlands libutho likahulumende ele-5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Selo Masolenare ubikwa esithi abantu bazazikhulumela ukuthi bafuna kwenziweni ngoba abanye badinga ukuxoliswa inhlawulo, ukukhulunyiswa, ukuthuthukiselwa izigaba zabo kumbe ukuthola imisebenzi. Ukucubungula lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement.
Umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye ama-victims eGugurawundi. Bengakhuluma ngeGugurawundi bayabotshwa. So into yena leyana nxa kulesiye kuthi ukuthi i-commission izaba le difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kibo.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayo i-commission bekwazi ukuthi akula ngozi eduzane?
Writing is akunika ke mina dadhe into imizekeliso emibili. Sinejaha lakomkhwananzi elikhulume before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurawundi. Ijaha leli ligcine libotshiwe. Silenduna kulapha ibhale ilokhuzeni. Ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile circulator ku social media. Ende sokufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungene ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabikhona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lo daba lwe-Gugurawundi akusela muntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba labaphambili becingisisa ngodaba lwe-Gugurawundi ngobani? Ngakuyabe kuyikuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende abantu abasoke bayithembe. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo, yena uphonge wafacilitator waprovider i-ground, and then i-commission yavela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimbrite, and then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba Ngceke, and then abantu bengayithemba njelo kube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba letshihambakwe commission engazange ikhithwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona le tshihambakwe commission kule CCJP report eyakhithwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise nalokhu abafuna ukuthi babe kwazi.
Lowo ngumnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement, sixoxelaye ekobulawayo.
Wemutoko siyabujayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda lani basechipinge wabakuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 ye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usile insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Okhansila ababili nje kuphela kumunicipal wakobulawayo yibo asebeveze inotho yabo phakathi wabokhansila phose abangamachumi amathathu i-29. Okhansila laba babanjwa ngamandla okwenza lokhu inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngendlela yokwenqabela ukungethembeki, kodwa kubikwa bevinjwe libandla labo ukuthi baveze inotho yabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo leMDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okhansila laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukhansila Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We launched the program yokudeclare ama-assets, though currently asika declare publicly because of ama organizations esivela kiwo akasivumeli. Up until maybe in 2 weeks or so siyabe sesivunyele ukuthi sideclare publicly, but we thought nje le resident association in conjunction with the youth organization yabontanga ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but siyabe sesiyilaunchile. Basically, issue of declare my assets is for now it's something voluntary. It's not yet a policy whereby each and every elected leader, so we force me to declare my assets. But at the end of the day, it helps because is a kamizi kumama resident. Babe complain ukuthi no ama elected leaders abo they are corrupt.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya izayiso ziphatheke ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone senzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni kodwa kungatshelwa izakhamizi ukuthi kumina ukhansilo bani onjenje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi kwezompolitiki, kutsho ukuthi amakhansila lawa azavuma yini ukuthi political party ibafose. Ukhansila uJele lapho sitshela ukuthi umuntu kafoswa ukuthi adeclare pho iparty yakhe ngadeclare, baza declare yini? Yikho sithi angiboni kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansila bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansila kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathesi abakabi public kodwa sesizwaba ngu-2 kuphela out of abangu-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi publicly. Kodwa kusofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona leyo, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansila bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Ukhanya i-directive le ivele ku-epathini phezulu ukuthi ngobani obanikeza i-permission yokuthi bazodeclare ama-assets abo kabame until a permission is given, and bathi permission le izaphiwa after mhlaka 9 December khanya ingxenye after their congress.
Okhansila bakobulawayo bonke ngabebandla le-MDC. iStudio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla leMDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadopi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje ilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mgabe kube nomkhokheli walo nyakenye ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho ngalesi sikhathi. Umgabe wayelokhu esala ukusuka esihlalweni ngalesi sikhathi, kodwa ibandla lakhe lamxwayisa ukuthi nxa eyabe lokho engasuki ngelanga elilandelayo uzaxotshwa ngendlela engalanhlonipho lidale lephalamende okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 lapho esiyabe sixoxa ngomomo wezomnotho elizweni ngemva komnyaka owodwa kwasusa oyayingumongameli umnumzana Robert Mgabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump eseWhite House sithi sizathathela njalo incwadi zokusebenza kwentatheli zindaba ye-CNN uJim Acosta esigodlweni lesi nxa isikhathi esaphiwa ngumthethwandaba asebenze singedlula. Ukukhala kombhobho ocatshangelwa ukuthi ngowamapholisa enkambeni yeziphepheli zabantu bohlobo lwesihorinja sokuchiye umanyano we-United Nations ukhathazekile. Isimo sokungasebenzi kwamaphilisi lamajekiseni emzimbeni eselapha umkhuhlane abakubiza ngesilungu besithi yi-antimicrobial resistance, i-AMR, ludubo oselubhekane lomhlaba jikelele njalo abezempilakahle sebechaze ukuba lokhu kunzima ukwedlula umkhuhlane wengculaza, i-HIV. Ukungasebenzi kwamaphilisi emzimbeni lokhu kubikwa kulakho ukubisela umhlaba emuva kwezempilakahle. Kufanele isikhathi kungakabi lemithi yokwelapha imikhuhlane okulakho ukuphazamisa impilo zabantu. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhlaka 12 lwezi kusiya mhlaka 18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile yedolobho lakobulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angayisayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzinyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo bananzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
sesinanzelela ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazane lezana amabacteria aseyiguqukile aba yilwane umhlobo esithi kuthiwa uresistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane, siyathola ukuthi izinanakazane ezibangela imikhuhlane etshiyeneyo sezibangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane nalo siwubiza ngokuthi ngecholera owesihudo, amaphilisi ebesivame ukuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngo-doxycycline, almost 80% ezinanakazana azisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo, abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama guidelines imithetho okumbe ngathi indlela esebe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo, kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sokusisho ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sizame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le ingingatshelwa ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize, kufuze anathe imithi leyana aze ayiqede.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana, ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngeze-antimicrobial resistance ezweni, ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli izigulane imithi mahlayana anjengama-antibiotics.
Kuzawe kuhle, we can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha, ama nurses, ama doctors, ama pharmacists, they nga dispense ama antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba, njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lizaze libe kwazi ngomnyaka ozayo ukuba liyaphumelela na ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqotshwa ngeleLiberia ngesonto. Intatheli yezindaba ethu yezemidlalo, uJoseph Njanji, uyalandisa ngalolu daba.
Iqembu leZimbabwe lizigwaze ngowalo ngemva kokuba lidlalise amathuba ambalwa okuhlohla umdlalo waphela linqotshwe nge-1 kanya okwempumela yotsho ukuba wonke amaqembu amane akusiphaya sikagroup G yalalo ithuba elokuyadlala komncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo yi-92 ngemva kwemidlalo emihlanu, kuthi iLiberia yiyo ihlezi endaweni yesibili le miklomelo yisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu kuleqembu le-Democratic Republic of Congo elile miklomelo yisithupha, ikanti emsileni wengalane kuleqembu le-Congo Brazzaville elile miklomelo emihlanu. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi asasemahle kakhulu amathuba eqembu leZimbabwe awukuyadlala umncintiswano we-AFCON loba nje lidanise abalandeli balo ngensonto.
Iqembu lema-Warriors lidlalise ithuba lokubana lihleli liphumelele ukuhamba ku-Africa Cup of Nations, kodwa hayi amathuba kumbe ithuba lisesekhona ngoba angiboni iqembu ele-Congo libuya lizobanqoba lapha, bafuna umklomelo yodwa. So amathuba okuthi ema-Warriors ephumelele akhona, kodwa hayi kuzafuze benganqotshwa liqembu ele-Congo lapha lizabuya lapha.
Iqembu leZimbabwe lizemukela iqembu le-Congo Brazzaville lemdlalweni walo ucina wezibaya ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMbimbitho njalo lona lidinga umklomelo wodwa kuphela ukuba libe ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngenyanga kaNhlangula. Kusenjalo amaqembu osekusaziwa ukuba wona vele noma kanjani azabe ekhona ngomnyaka ozayo khona lekwele Cameroon ngabalisa ele Morocco, ele Mali, ele Uganda, iNigeria, iEgypt, iTunisia, iMadagascar, iSenegal kanye lele Cameroon nokuyilo eliqoqa imidlalo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu leFC Platinum letheswe inkatha yokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League ngomgqibelo enkundleni yemandaba ekupheleni komdlalo walo leqembu lenkezi Platinum Stars lona ukuyilo eliphushelise endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Naphansi kwengalane iqembu leNitrodi yilo eligunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele Triangle nge-4-2 okuyimpumelelo itsheli lemiklomelo engamashumi amathathu lantathu njalo lithiwa ngemiklomelo emihlanu leqembu eliphezu kwalo engananeni eleChapungu. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule umbiko othi iqembu leFC Platinum okuyilo elintshantshu zeligi lizadibana leqembu leTriangle lona eliphakamise inkezo yeJibuku ekuqaleni kwenyanga ezayo kunkezo yeCastle Challenge Cup. Lomdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kulindila pema mkopozi eunyelo wami kelele uyashaza namza kulindila pela manya uza
umculo kaMoyo Brenda Fassi esithi vula indlela silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuqhamuke umlilo elokishini leGlenview eHarare, abantu abambalwa batsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola. Inhlanganiso ebona ngukhomisana umlotho elizweni National Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile kulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe kwegugurawundi. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.